Amai Beatrice Mutetwa avo vanga vachitungamirira magweta avaskala vaita chikumbiro ichi kune mutongi wedare remasvingo vagarai nesu mawadze vachiti vachuchisi vakadoma mhosaisiriyo panyaya iyi yekuti vanoda kubvisa hurumende nechisimba ivo vakati vanoda kubvisa mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa gore ra2023 risati rasvika. Mai Mutetwa vati mhosva iyi haisiriyo nekuti kubvisa vaMnangagwa pachigaro hakusi kubvisa hurumende sezvo vaMnangagwa vari voga vasiri hurumende. Munyori wezemutemo muMDC uye vari gweta vaInnocent Gonese vati chikumbiro chaiswa ichi chichapuwa mutongo nemutongi wedare musi wa14 kukadzi gore rino.
Nekuti samagweta tichitungamirirwa naMai Beatrice Mutetwa vanova lead kanzo wedu vakaita inonzi exception pachirungu. Kutoti hapana nyaya kuti zvakanyorwa nevachuchisi zviri muchajiti. Chero chaa chiri chokwadi hazviburitsi kuti pane mhosva inenge yakaparwa. Havasiri munhu akapara mhosva, vasikala munhu anichazva matongerwo enyika. Zvavanga vachitaura zvinenge zvakanangana nezvematongerwo enyika. Pamutemo zvinobvumidzwa kutaura kuti bvisai mutungamiri anenge achitonga nehumbi njoga. Pamutemo zvinobvumidzwa kuita zvakaita fanika vana impeachment nezvimwe zvakadaro. Saka exception yaiswa mudare ndeyekuti hapana nyaya. Saka vasikala vasati vanzi vapupure kuti vataure kana vafakazi vataure chakumbira kudare kuti nyaya ngairaswe pasina kutombopinda kuti vafakazi vataure.
Vachitaurawo padare apa rimwe gweta uye vari mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDC Vatendai Biti vati kana mutongi akatendera chikumbiro chavo nyaya inenge yapera, asi chikaramba kutonga kwenyaya iyi kunoenderera mberi.
Vasikala vakachajwa nemhosva yekunzi vachikora section 22 yeCriminal Codification Act. Section iyi inotaura kuti iwe ukataura kana kuti ukada kushanda nevamwe kuti ubvise hurumende unobatwa nemutemo unewokuchengerwa 20 years. Mnangagwa asiri wehurumende, saka mnasikala hafana kuchajwa nenyaya yekunzi ada kubvisa hurumende, nekuti kuti Mnangagwa abve hasizi zviri zvakafanana nekuti hurumende ngaibve. Saka pachirungu inonzi exception, technical point. Saka technical point ichanzwikwa, judge achanyora musi wa14 February 2020.
Vabiti vati chikamu 22 cheCriminal Law Codification Act chakanzi vasikala vakatyora chakashamiswa zvisizvo nekuti zvakatarwa navasikala kumanda dzaka kubhikita gore rapera hazvienderani nemhosva yavari kupomerwa. Magweta anoti vasikala semunhu wezvematongerwo enyika ari nhengo yeparamende anobvumirwa nemutemo kubvisa vaMnangagwa pachigaro asi vachitevedzera bumbiro remutemo. Asi vachuchisi vapikisa chikumbiro chemagweta avasikala vachiti vaida kubvisa vaMnangagwa pachigaro nechisimba. Zvichakadaro, vatsigiri veMDC vaswera vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa ayo anga achivadzinga padare iri. Vatsigiri vakawanda ava vanga vachiti vauya kudare kuzopa rutsigiro kune mutevedzeri wasachigaro wavo zvekuti vasadza imba inotengerwa mhosva zvekupfachukira. Mutauriri weMDC vaDaniel Molokele vasoropodza mapurisa ayo anga akapakatira zvombo uye ane motokari inodira mvura ine unyo hunovava.
Zvabuda pachena kuti Honorable Job Scala hasi criminal but munhu wevanhu. Saka vanhu vauya nhasi nekuzara kumasvingo vari kuratidzira kuti nyaya yekuendesa vaScala kumatare haisi nyore. Nyaya iri saka seMDC tiri kutsigira vaHonorable Scala. Ndo zvimwe zvinonetsa munyika yedu yeZimbabwe kuti vanhu havachatendegwe kutomira mumugwagwa. Because kune dzimwe nyika munotogadziriswa nemapurisa acho kuti garai apa mugare muite order. Mapurisa varitodzinganira vanhu vauya kunosupporta Honorable Scala, ndiyo demokrasi yacho. Saka hatina kuzvifarira zvachose izvozvo.
Munyori anoona nezvegwara remusangano mubazi reHDK muMDC vaGodfrey Kuraone vanga vari vamwe vamwe vangachidzingirwa nemapurisa vati mapurisa ari kutyora kodzero dzavo.
Kutanga isusu seHDK va very clear kuti isusu nekodzero dzedu dzatinopuwa nebombero remutemo weZimbabwe, kodzero dzekungana patinoda, kodzero dzekusapota watinoda. So zvataura chaa mapurisa zvekuti dzingirira remambo mana vatarisiki isusu sevachidiki MDC tinoti isusu we are not going to bow down hatizobvugamira tichaomberera maoko vachidzingirira misine nguva we will resist ndozvamaona zvazviitika apo isusu hatii very clear kuti aiwa isine kodzero dzedu imi icha zvamunoita sebasa renyu hatisine kodzero yedu so but isusu we condemn action yemapurisa which is partisan mapurisa acho kuti mapurisa ebato rezanu PF haasi mapurisa anosevha zviro zvemazimbabweans isusu expect police isiri political police inosevha maindrets ana zimbabwe
izvi zvatsinirwa nemumwe wevechidiki muzvare alaika time avo vati vange vauya zvitsigira mumwe wavo murunyararo
sevechidiki tinoona zvokuti zvakachitwa nemapurisa hazvina kunaka bcause isusu hatinambokonzeresa violence ivo ndivanga vakuda kutaka kutokonzeresa kuti tiite ruzha bcause vanga vari kuuya kuda kutidzingirira kutidzivirira kuti tidi tive nemufaro wedu isu tatangouyawo hedu kuzovaona navp vedu tichiobetsera navo navo sevechidiki
mutauriri wemapurisa munyika yose assistant commissioner paul nyati vaudza studio 7 parunhare kuti havazivi nezvenyaya yekudzingwa kwevanhu padare nemapurisa asi vachiti vatotanga kuzvinzwa nesu patavabvunza nezvayo mutongi wedare vamawadze vati vanoda mazuva akawanda kuti vanzvere chikumbiro chaitwa namai mutetwa nevamwe vavo chekuti vasikala varasirwe nyaya iyi vachiti vanozopa mutongo wavo musi wa14 mwedzi uno ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba